chininzi chine chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi tichanga muvhuro wevhiki rinoiri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavhairasi chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo, nekuti chirwere ichi hachizivikanwe. Handizivi kuti chakamhenge chiriko here, asi vanhu vafa nevabatwa nacho izvinozvi vakati wandei. Saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba? Tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo.
Inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopiwa mikana yekushandira kumba nguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba. Saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sere kugara kushandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko, zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe. Uyezve internet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoku. Saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba, ende zvinotibatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki. Saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakasanganawo raidzi zekuti coronavhairasi ichange ichizenge ichipararira, takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya. Asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. Ende kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye, woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uyezve kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze, hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wadzibvisa wotobva wawacha.
Zvinhu zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavhairasi?
Ini hangu ndiri kungokurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika, tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kuita kunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda fani kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa. Ende dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira, asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tikukurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.